manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle studio 7 ekutulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mbembera iyi mazvipuka hasi kutoita because vari kutsindirana zvekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwane vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumhanyira kuzvipuko but hazvizi safe manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvi.
Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus.
Taona makambani zvakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak iyo zvino havasina mabatwa.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani izvo zviri kusiya vashandi vari paromana nzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West iri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi anotakura veruzhinji vanoti kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi kuri kuvapinza panjodzi yekubatira chirwere checoronavirus icho chakatekeshera munyika dzakawanda pasi rose. Kunyange hazvo chirwere ichi chichinzi hachisati chapinda muZimbabwe, hurumende inoti iri kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi kana chichinge chazopinda munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanga vachikwira mabhazi eZupco amaisinekiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvokuvharisa miromo kana meno dzavo kana kuti mamaski.
Mbembera iyi mazvipuka hasi kutoita because vari kutsindirana zvekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwane vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumhanyira kuzvipuko but hazvizi safe manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvo.
Mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kuSouth Africa paRoodport amai Aqueline Augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita sechekorona.
Mabhazi airimo mawindo anenge akavhurwa saka mabhazi zvavo anoenda kunze kwenyika ari safe because zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kuita sei kuti vabatane kana kufemerana saka vachiisa zvinhu zvavo zvaka zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitaizer aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa.
Umwe mutyairi wemabhazi anoenda kuSouth Africa vatonderai kusekwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kuSouth Africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwaLimpopo.
Aiva vanhu vanotsvaga mahudhi kuti vararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba nenyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kuenda chienda vanongoenda kupichana pichana 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 vachidzoka vakasvika pabhodhi varubva vasprayo kuzimside. Mukufamba kwesaisaidi ndokusati kwavasati vakusprayo but kuzimside kuri right kuzosvika vachisprayo.
Munyori mukuru musangano reUnited Commuter Operators of Zimbabwe vasimbara Shengarande vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mabepa kana makufamba senzira yekudedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita secovid-19.
Isusuwo mota dzetu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutura bhini rayo kuti musarambe mine contamination. Zvimwe zvakare zvatava tichitarisira kuti zvinogona kutibatsira. Tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari currency cash cash yekubata inogona kuve catalyst yeku transporta zvirwere. Saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isu varidzi vemakombe kuti tiite zvekuti tibhadharwa neiko cash, tiisewo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari ive shoma.
Munyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwecentral vasettlement Chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipe dzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas. VaChikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose.
Tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana Econet, vana Mimosa, vana Unki nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona huru, nekuti hauna mutupo, hauna political party. Utachiona hunogona kungobata ani zvake, uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu. Tiri kunzwa kuti kumabhodha yedu hakuna zvikwanisiro zvakakwana, uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakaita sana South Africa vasina kutarisiswa zvakakwana. Izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuZimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu. Tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa atinoti mapublic transport systems, iwawa mabhazi, makombi nemushikashika, kuti zvigare zvakacheleswa senguva dzose.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bhigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi, kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaObhedhaya Moyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas, uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. So tiri kuitawo patinokwanisa navo kudzidzisa vanhu, gezai maoko, musangomhorosana, kumeso musangobata kumeso, sekuti munozvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho. Tangomirira kuti tirambe takangovhara, takachenjeresa. Zvino pamabhodha edu ndege dzinobva kuSouth Africa takutonyatsotarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha paBite Bridge takutovatarisisa chaizvo. Sezvatachingoita asi takutopamidzira kutarisa kwatinoiti chivaita.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege South African Airways vaTlali Tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira Zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu, uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka muSouth Africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yeSouth Africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weCivil Aviation Authority of Zimbabwe amai Ana Hungwe kuti zive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muZimbabwe here, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege Emirates yakagumisira kupinda muZimbabwe nezuro, uko Rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muZimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe makambani ave kutora matanho ekudzivirira chirwere checoronavhairas munzvimbo dzekushandira dzakasiyana-siyana. Ukuwo mamwe makambani anonzi ari kuvhara izvo zvinonzi neZimbabwe Congress of Trade Unions zviri kusiya nhengo dzaro dziri parumananzombe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Imwe kambani iri kutora matanho aya iZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA, iyo yakazivisa muchinyorwa chakaiswa pamagedhe ekambani iyi kuti vanoshanya havachabvumirwa kupinda mukati kana vachida kuona vashandi vekambani iyi. Muna anenge auya kuzoonekwa ndiye anotosheredzwa kuzoona muenzi wake panze pegedhe, uye kana ave kudzokera mukati anofanirwa kugeza maoko pagedhe apa pakaiswa mvura ine mushonga wekuuraya utachiona. Mushandi wezesa anoona vanopinda nekubuda pamahofisi emegawati muchinoi, uye asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti mutemo uyu wakatanga nezuro uye wakabva kumukuru wavo kuHarare vachiti ivo basa ravo kutevedzera zvinenge zvataurwa. Kambani inoona nezvokwaswa kumashoko ichoazisawo kuti ichaedza nepainogura napo kuti vanhu vafambise mashoko echirwere chocoronavhairasi pasina kukanganisika kana kudonha kwemasaisai, izvo zvinomisa kufambiswa kwemashoko pamadandemutande. Chewani inoti vanoshanya kumakambani kwayo vachange vasingabvumirwe kungopinda pose pose, vachiti vose vanoita bhizinisi navo vanofanirwa kushandisa dande mutande kuita bhizinisi navo, kwete kuenda kumahofisi avo. Sachigaro weZimbabwe Federation of Miners Muzvari Chiedza Chipangura vanoti vari kutyira kupararira kwechirwere chocoronavhairasi sezvo pasina ruzivo uye pane utsvina pakucherwa kwezvicherwa nemakorokoza.
Dambudziko rekoronavhairasi yandengendesa pasi rose riri kutotityisawo kuti kana richinge razobata kune vamwe vedu muno muZimbabwe, kunyanyanyanya kubandiko redu revacheri vatinoti maartisanal miners, tiri kunzwa kutya kuti tinogona kuita murakatira tikapera chaiko nokuti tine dambudziko reutsanana.
Muzvari Chiedza vanoti dzidziso mumabasa inofanirwa kuita kwa nguva dzose,
uyezve pane kushaya zivo yekunyatsoziva kuti chirwere ichi chiri kufamba sei. Vazhinji vari kungoita manzwira nzwira kuti zvichida zvinongobata varungu, zvichida zvinongodai, asi chokwadi chiripo ndechekuti dambudziko iri munhu wese tinogona kuribata.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano reConfederation of Zimbabwe Industry kuti makambani ari kutora matanho api zvichitevera dambudziko recoronavhairasi rabata pasi rose, kunyange hazvo paine mashoko ekuti kune mamwe makambani ari kuvhara nepamusana pedambudziko iri. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJafet Moyo vanoti zvinosuwisa kuti mamwe makambani ari kuvhara zviri kusiya vashandi nemhuri dzevashandi dzichitambudzika.
Also, I think it is a fact that this virus has disrupted production. Taona makambani zvakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak here zvino havasina mabasa.
Dzimwe nyika dziri kuvhiringwa necoronavhairasi dziri kuudza vashandi vadzo kuti vashandire vari kudzimba dzavo pachityirwa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru gumi uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sarudze by-election muward 2 kuChegutu West iri kutarisirwa kuitwa mangwana, uye iri kutarisirwa kuenderera mberi kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas. Mukuru anoona nezvesarudzo mukomishoni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission vautoile Sly Gwana vazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti kuchange kuine nzvimbo mbiri dzekuvhotera dzinoti Mediator Preschool neRifle Range, uye vadhinda mapepa ekuvhotera anosvika chiuru. Mapato maviri chete anoti MDC Alliance neZANU-PF ndiwo ane nhengo dzichapinda musarudzo iyi. MDC Alliance iri kumirirwa navaRides Machekera, kuchitowo ZANU-PF ichimirirwa navaProsper Mutongerwa. Sarudzo iyi inouya mushure mekushaya gore rapera kwaamai Memory Banda avaive nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Hatina kukwanisa kubata vamutongerwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato ravo reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu patavatumira. Asi munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakagadzirira kutora zvakare chigaro ichi kana sarudzo iyi ikaenderera mberi mangwana.
Zvatiri kuita hatisi kutsvaka rutsigiro rwokuti zvokukunda kukunda kutoripo nechekare. Asi apa nyaya iripo ndiye kuwedzera mavhotsi nokuti iyi wadhi yedu nechekare.
Chii chaita kuti kuitwe by-election kuchegutu kwamuru?
Takarasikirwa namai vedu vanga vari ivo kansela vewati ino yewati 2 yanga iri pasi pebato redu reMDC. Sezvamunoziva musangano wedu weMDC musangano unotungamirira musangano unokondrola 28 malocal authorities out of 32. Saka pa28 ipapo malocal authority atinokondrola chegutu ndiyo imwe yacho. Saka iguta riri pasi peMDC.
Tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemabyelections dzapfuura ranga richitatarika?
Ndingatengaitatarika yedu munoona kuti takakananga zvikuru sei. Nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiita itatarika saiwa. Vanhu vemuno munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanotsigira musangano wavo weMDC. Asi pane zvinogozhero zvakawanda zvatosangana zvisangana nyaya dzokuwana chikafu. Vachinzi muri weMDC hatikupi nyaya dzemirizhonga.
Munombonyunyuta nenyaya dzekuchisudzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu?
Kanyepa kuti kune mhirizhonga iriko. Haiwa, vanhu vari kutsvaka rutsigiro murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana. Munoona here sarudzo dzeby-election dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana?
Vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo, saka ndioni pangava nedambudziko. Uye zvekare tiri kuona vezeki vapicha matents pamastations avo maviri achange achivhoterwa. Saka ndioni dambudziko richange riripo nokuti vanhu vachivhota havo vachidzokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo.
Ava vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vari parunhare kuchegutu neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Memory Banda pakashayika gore rapera muna December, siti iri rakaita vacant. Nokuti parakaita vacant, MDC yakabva yaita take over the city. Now the city is now ready for an election. Saka election iri kuitwa mangwana and all is set for the election tomorrow.
Saka munoona here bato renyu reZANU-PF richikwanisa kutora kana kubvutira MDC chigaro ichi? Nekuti veMDC vari kuti vane tarisiro yekuti vanoramba vainacho chigaro ichi vachitowedzera mavhoti.
ZANU-PF yakahiwa siti iri nokuti pakaita split paya paya pakabuda memjurum ZANU-PF vakatanga pati yavo inonzi People Coalition. Mazhinji mavhotsi ndibva atobva neMDCA because ZANU-PF yanga ita split. Saka takasplita mavhotsi and we were not ready as ZANU-PF to have a split election. Saka zvadero MDC yakadi yakabva yahwina Memory Banda anobva ahwina chigaro ichi. Saka chigaro ichi zvachakukwikwidzwa iko zvino. Tiri kuona even vaDexter Nduna vanova MP wechegutu weZANU-PF kuchegutu ikoko akakambena zvokukambena zviya and tiri kuona futi vachiti promisa kutiudza kuti siti redu riya raakudzoka kuZANU-PF. Saka vajongadada ndimundihwisise ipapo pakuti iri siti iri raakudzoka kupati ZANU-PF ende richadzoka rine kuhwina kukuru kudarika kuhwina kwakakamboita makore adarika.
Tiri kunzwawo veMDC vachinyunyuta kuti bato renyu ranga richishandisa nyaya dzechikafu pakugoverwa kwechikafu, uyewo riri kunzi riri kuisa maposta pamusoro pemaposta eMDC. Makazokunda musarudzo iyi, hazvisi zvinhu zvinozoita here kuti zvikonzere kunyunyuta ikoko kwekuti sarudzo dzabirirwa?
Hapana kubiririrwa kunenge kuchiitwa. nokuti siti iri rakanga richimbori redu ende sokutaura kwandaita ndokuti takari rusa saka kukambena kuri kuitwa isati sikuona MDC ichikambena makambeni rearikita zanupia uye nyaya yekuti maposta ari kubviswa ezanupia vachiisa pamusoro pemaposta emdc zvinhu zvokuti hazvina proof yekuti zvingadzi ndo zviri kuitika as you know panoitika maelection pagara panongoita mutauro kunyika dzose kana iko kuno kunana America tinoona kuti izveni kunana Sanders nana Joe Biden ikoko ku same party kune kuchimbova nezvimwe zvezvibota kwazvinzi vanhu vari kubirira vari kudai
avanga vari sachigaro vezano PF mudunhu renorth America varegistra rumbira vachitaura vari parunhare vari kualberta kucanada. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Rinoitwa Pastor Rebecca Makai riri kuno kuMinnesota. Ndingangoti harisati zvedu tanyanya kuti state yapa lockdown yekuti vanhu kugara mudzimba. But zvikoro zvavharwa, marestaurants vavhara, vanhu vachakwanisa kudya out, makambani akawanda ari kuti vanhu ngavadzoke kumba.
Imi semufundisi, ko kumakereke kwakamira sei?
Kumakereke tiri kungokurudzira vanhu kuti ngatinamate nekuti ndonya yacho. Nekuda kwekuti mamirira zvaita izvozvi zvikaima tikati nesuwo church taakutya kureva kuti ko vanhu voenda kupi. Kune mutemo wekunzi hatichabvumidzwi kuti tiungane more than vanhu 10. Saka nekuda kwechikonzero ichocho vanhu vaakusangana pamaline. Ndopatiri kuita church neminamato pamaline yatinodaidza kuti church isina madziro.
Saka muri kuona kuti dandemutande rakadaisa vana WhatsApp nezvimwewo zviri kukubatsira here?
Ichokwadi, tingangoti social media ndo yatakutomira nayo. Takutoita semusi wesondo isu tinenge tine sevhisi yedu asi tikuda kuchengetedza community. Saka pano nekungoshandisa audio yemazwi chete tiri kuita yatinoti virtual services. Tinoreva kuti tinenge takaita kuti vanhu valog in tichionana zviso nezviso kuburikidza nesocial media.
Ndinonzi Innocent Francisco, ndiri kufotembeza original novel Zimbabwe. Chirwere checoronavirus hatina mufaro nacho because hatizive kuti ndiani ari chefu kana kuti ndiani akachengetedzeka kuoyo. Kafambiro kachiri kuita tinototyisa. Panyaya yeZimbabwe nhau yeZimbabwe inotenderedza musoro because vanhu vari kutitungamirira muZimbabwe handinashuva kuti vane mwoyo munyoro kuvagari vemuZimbabwe because dai vainzwa tipika kunga kwangu dai vakatora matano yekuti vana vemuZimbabwe vambomire kushupika kwavari kuita panguva inoyi.
Dai maiwana mukana wokutaura nayo iyo hurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nawo wehurumende achisingi ndaifunga kuti dai kana zvikanzi nguva remera iwo dai vambosiyawo mukana wavambopowo vamwe mukana vamwewo tingaonewo chenji. I think zvimwe zvingamboitawo nani.
Ko, panyaya yemabasa vamwe vari kumiswa here sekunzwa kwataita kuti kunana Jobek vamwe vari kuwaniswa vachimiswa mabasa nenyaya yecoronavirus?
Kunokuku hakusati kwandisandambonzwa hangu kuti kwamiswa vanhu mabasa.
Inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wegorofu vachambomira kwechinguvana kuona gorofu yemhando yepamusoro zvichitevera kumiswa kwemakwikwi eZimbabwe Open nemhaka yechirwere checoronavirus. Panguva imwe cheteyo mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wamirawo netambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Open iyo yanga ifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorofu iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mukuru weZimbabwe Open vaMichael Machi vanoti havana zuva rekuti makwikwi aya achatambwa rini kana kuti achaitwa here gore rino. VaMachi vanoti vachamirira kunzwa kuvatungamiri veSunshine Tour kuSouth Africa kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo weZimbabwe Open hausiro wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makundano echan ayo angachifanira kuitwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. VeZifa havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neBurkina Faso, Mali neCameroon iyo iri pamusha. Muteveri weMaWarriors vaAlfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
Juma host panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the host, we have to be very careful. Other teams are two teams. We can match them. Anything can come out of that.
Maurias anga ari mukamba kwemasondo maviri kugadzirira makwikwi aya ayo ari kuunganidza zvekare zvikwata gumi nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation reMiddleweight naMuhammad Sebiala wekuUganda yamira netambo zvitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika zana. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu. Asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuwisira pasi Sebiala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu ndichivata. Hakusi kutanga kurova vanhu vachirara, ndakangobvira kare vachingorova vachirara. Asi nyaya kuti ndakurera muno muZimbabwe ndisakamaa vanhu vakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo kwandaifamba ndaingovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana-siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani, izvo zviri kusiya vashandi vari parumana nzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West yotarisirwa kuenderera mberi mangwana, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.